Musi wechitatu, svondo rakapera musi waJune 8, 2016, National Standing Committee yebato reMDC yakaita musangano wayo. Yaita musangano wayo pakaitwa resolution kana chisungo chokuti Councillor Christopher Mbanga vanova acting mayor waHarare vambomiswa basa.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa kuti vambomiswa basa?
Zvikonzero zviripo ndezvekunyanya kuti vambanga vakaonekwa kuti havasi kuteerera andingangoti madirective muchirungu ari kubva kuutungamiriri hwebato, kunyanya-nyanya nenyaya ya town clerk weCity of Harare vaJames Mushore.